Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumi guru 7 2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reZANU PF rinowedzera uwandu hwevanhu vachakwikwidza musarudzo dzeCentral Committee mangwana uye kubvumidza vamwe vakanga vambonyimwa mukana wekukwikwidza pamwe nevamwe vasati vagara mumusangano kwenguva inodiwa kuti munhu akwanise kupinda musarudzo. Ishe Chovani vekuchiredzi voripisa Sabhuku Masekesa nemhuri yavo nekuti vakavabudisa paStudio 7. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinocherechedza zuva rebasa rine hunhu pasi rose kana kuti International Day of Decent Work richiti kodzero yekuti munhu wese ave nebasa rakaringana inofanirwa kusimudzirwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU PF nhasi rawedzera uwandu hwevanhu vachakwikwidza musarudzo dzeCentral Committee dzichaitwa mangwana uye vamwe vapiwa mukana wekukwikwidza ndevamwe vakanga vambonyimwa mukana uyu pamwe nevamwe vasati vagara mumusangano kwenguva inodiwa kuti munhu akwanise kupinda musarudzo idzi vakaita segurukota rezvemari, muzvinafundo Mutuli Ncube, gurukota rezvemaindastiri Amai Sekai Nzenza pamwe nevaimbova gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Kuti ukwikwidze musarudzo dzeCentral Committee unofanirwa kunge wagara mubato kwemakore gumi nemashanu uye mashanu acho uri muutungamiri hwedunhu guru kana kuti provincial executive asi munyori anoona nezvegwara remusangano vaMike Bima vaudza vatori venhau kuti pamisangano yayo mazuva maviri apfuura Politburo yakatora danho rekubvumira vamwe vasina nguva yakakwana mubato kuti vapinde musarudzo idzi
chita nyaya yokutarisa province ne province tichiona vanga vanzi vafanire kumira nevaya vainzi havafanire kumira pazvinano zvatati nazvo taiva neve province vakasangana vachiita ma recommendations avo nema comments avo
vamwe vakapiwa mukana wekukwikwidza mushure mekurambidzwa vanosanganisira amai Chidoma Diwa vaRima Chingura amai Patricia Kashande kuManicaland vaJavulani Mpetu kumasvingo vaTerence Mukope navaBright Matonga kumashonaland east vabima vatiwo
the women's quota vane umira vega vachisarudzana pachavo asi tinoti paya panenge pamira vaviri vatatu tinotarisira somusangano kuti uvaya vanenge varivo vakuru mumusangano pavaviri kana pavatatu mumwe wacho mukuru ndiye unoenda mberi
vabima varamba kutaura mazita evanhu vakarambidzwa kukwikwidza vachiti vazhinji vavo havasati vaziviswa vabima vanotsanangura kuti handi nhengo dzese dzebato dzichavhota musarudzo idzi
vanovhota ndovaya vaya vabati vezvigaro vari kumaparty district kwedu the main board the youth the women nema war veterans
pane vanhu vanodarika mazana manomwe nemakumana vari kukwikwidza kuda kutora zvigaro mazana matatu nezvina zvecentral committee vamunangagwa vachadomawo nhengo dzedare repamusoro repolitburo kubva pavanhu vanenge vasarudzwa kupinda mucentral committee vanoongorora magariro akanaka avanhu vatendai Ruben Bofana vaudza studio 7 kuti kunyange hazvo ZANU PF ikave neutungamiriri utsva wecentral committee nepolitburo havaoni zvichishandura magariro everuzhinji munyika
saka zvekuti isusu tiri kufungiwawo tiripo ipapo pakuti upenyu hweduwo huite nani hatibofungu tinongotaurwa pamuromo tinenge tiripo zvinonzi muromo hauzarirwi nerwizi tinenge tichinzi toda kugati vanhu vagare zvakanaka, toda kuti zviite zvakadai zvakadai, asi kwete tisade kunyeperana. Izvi ndezve masimba evemuzano PF vari kuda kutonga.
Ukuwa vanongura nyaya dzematongerwo enyika vachishanda neAfrica University, Dr. Wellington Kadzikwa, vatiwo havaoniwo vatungamiri vatsva muCentral Committee nePolitbureau vachishandurwa gwara remutungamiri webato vaEmerson Munangagwa.
Nyangwe kwabuda vakaita sei, vanenge vasina simba rekuudza mukuru wenyika, mukuru webato racho, zvekuti iye ndiye anenge ari mukuru waro achitaura zvati fambe chakadai. Saka ndezvekungoti tinozongoonawo kuti pamwewo kana taona kuti zvine zvazobuda nekumberi ikoko vasarudzana zvazodii, ndopatikazoona kuti pane shanduko yazvingaiti here. Asi semamiri azvakaita, mukuru webato ndiye anopa ugwara rekuti takufamba takadai.
Zvichakadai, mutauri wezano PF Chris Mutsangwa vati bato ravo riri kupinda musarudzo rakabatana.
Musangano wedu ndewe demokrasi yatakarwira muhondo, ndo zvichaitika pamaelections amangwana. Hatisi kubo nekadzi kwekuti pane chingatadzisa kuti maelections afambe zvakanaka. Kongresi yedu ine team yayo inotaura kuti tiri kuda kuti vanhu vemuZimbabwe vapunduke zvekare pasina anosiyiwa.
Vamutsvangwa vati izvi ndizvo zvakatosungwa nezvikamu zvese zvemusangano chemadzimai, chevechidiki nechevarwi verusununguko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Sabhuku Edson Masekesa vemubhuku rekwaMasekesa kuChiredzi North vari kuchema-chema naIshe vavo, Ishe Chovhani, avo vari kuvaripisa vachivapomera mhosva yekuti vakaendesa zita ramambo panepfenyu reStudio 7. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Sabhuku Masekesa vanoti vakadanwa pamwe nevamwe mhuri yavo vari vana kudarira mambo musi wechitatu, vachipomerwa mhosva yekuti vakamhangarira Ishe kunhepfenyuro yeStudio 7 vakabuda panhau vachitaura mwedzi wapera. Izvi zvaitevera, nyaya yakatongwa padare pavo apo vemhuri yekwaMasekesa vainetsana nenhengo yeparamende yeChiredzi North vaDanford Masia, avo vanoda kutora minda yekwaMasekesa kuti varime nzimbe. Mwedzi wapera, Studio 7 yakapomera Ishe Chovhani vaFelix Mundau ichida kuzvadivirawo panyaya iyi mushure mekutonga makakatano aripo pakati pevemhuri yekwaMasekesa pamwe naMP Masia. Sabhuku Masekesa vanoti izvi zvakatsamwisa Ishe, avo vakabuda vachitaura munhau dzeStudio 7 vakavati vanofanira kuvapa muripo wokumbira ruregerero nemusi wesvondo.
Vadaidzwa nejinda ramambo rinonzi Macheke anonzi Chimita Sengere, ndiye akatidana ikoko achitiudza kuti makafumura mambo kutaura paStudio 7. Tikati tawafumura sei? Zvikanzi hamaifanirwa kutaura paStudio 7, saka munofanirwa kuti munopa mambo sori. Tikati ndeyei? Because zvinhu zviri pachena kuti isu takatanetsana na Denford, asi iye zvino izvi taakunzi taane mhosva.
Munin'ina waSabhuku Masekesa vaMaurice Masekesa vakaendawo kudare nechitatu vanoti vakasara vachinetseka kuti kubudisa Ishe munhau ingava mhosva here.
Hatina kupuwa, takanzi indai mundoungana muone kuti mouya sei pamambo nesvondo. Svondo iyo inei, takanzi tidzokere kuno. Tashamadzwa nekusika hanzvisa ndezvekuti hatizivi kuti ingaita sorirei, nekuti hatina kuresera mambo isusu. Nyaya yekuti hatinaende yaDanford haida kutitorera kwapatinofudzira mombe dzedu, kana kuti tii tinoti soriyei.
Vemhuri iyi vanoti Ishe vari kuvashungurudza nekuti vanoda kuti nhengo yeparamende vamasiya vatore minda yavo, nekudaro vave kuvatsvagira mhosva dzenhando. Hatina kukwanisa kutaura naMambo Tsovani sezvo nhare yavo yanga yakadzima, asi jinda guru ravo vari mutongi wenyaya iyi vatsengele vati zviri kutaurwa hazvisi zvechokwadi vasati varamba kupindira mimwe mibvunzo yeStudio.
Hapana nechokwadi chavari kutaura ichocho, handigoni kutaura nyaya dzekudare ndiri.
Vana vemhuri yekwaMasekesa vakaita savachiserera Masekesa vanoti Ishe vari kushungurudza madzibaba avo vachivaripisa pamhosva dzisina maturo, nekuti vari kuramba nevhu ravo iro rinoda kutorwa nemunhu anoita zvematongerwo enyika. Studio 7 yakundikana kunzvadivira Masiya panyaya iyi. Zvichakadaro, mapurisa ekuChiredzi nezuru akasunga maSabhuku masere ekuChilonga vachivapomera mhosva yekukurudzira vagari vavo kuti vapise sora remombe reLucerne rakarimwa nekambani yeDan Diary. Mumwe wemaSabhuku akasungwa, Sabhuku Muningisi vaItai Muchekele, vati vakatorwa nematikiti vha pamusha pavo vakaendeswa kukamba yemapurisa yeChiredzi Central Police Station, uko vakandogariswa kwemaawa anosvika mana vakazoregedzwa mushure mekubvunzurudzwa. Vanoti vaipomerwa mhosva yekupisa sora reLucerne.
angosha bitoro wa uzi katika enzwa kusia isaka katoro wa kenzwa kusia isi mkogo wakati wakati mbundu kwa wakitere feda anzi mini njimu hundi makapisa ora riare elu sende mondo waka yutu ya karambira na mawono kutu hini kutu kutisuguru ya nyae mida ya hili kutu wana chumi hiyo ya kawita sora
izi sati ni wanasabu kuchitanga pa Abraham Hasali ababati ivo
tuna kukufunza kutu kundura kata sehi na kata arati njiri na kata pajibwezi jata umafinoi ya hili kutu kufunza hini kata kasura mtero ose tishoma jiswaka wame anangaka nyoro wepapa wajibai kwa nakusuga kufotini wani
Mutauriri wemapurisa Masvingo, inspekita kuda kwashe Dewa vati, havasati vanzwa nyaya iyi, sezvo vasina kuswera muofisi mavo zuva ranhasi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti kodzero yekuti munhu wese ashande basa rine hunhu inofanirwa kusimudzirwa uye kuwanikwa nemunhu wese munyika. Kurudziro iyi inouya apo vamwe vashande munyika vabatana nedzimwe nyika nhasi dzepasi rose mukucherechedza zuva reInternational Day of Decent Work. Mukutaura nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weATUZ Valbert Masaraure kuti tizwe zvizhinji nezvavaita pazuva ranhasi.
Takwanisa kuita advocacy yakawanda pa internet tichitaura nevatungamiriri venyika kuti padecent wedu tiri kudarisirawo muhoro unokwana muhoro unotenga nekuti fair wage ndo inoita kuti kushanda kuve decent. Tiri kukumbirawo social protection takwanisa kushambadza nyaya dzekukoshesa mapensioners edu kuti akwanise kuwanawo mari inoita kuti vararame. Takwanisa kushambadza nyaya dzevechidiki vasina mabasa kuti ibasa rehurumende kuti ipinze vanhu mabasa. Takwanisawo kushambadza kukosha kwekukoshesa vakadzi variwo vane population hombe munyika medu kuti tikange takwanisa kuprotekta marights avo pabasa inenge tatoita labour justice. Uyewo zvakare tasanza tsairi kuitawo mugungano ratazomboita iro raitirwa kumashanal youth deposit vanachiita naurirano dzekuti ndezvipi zvingaitwe kuti macitizens ainjoye.
Muzimbabwe mungati here imi vashandi havasi kuwana mabasa ane hunhu?
Wangu muzimbabwe mabasa haana hunhu tikatarisa munhu anonzi murairidzi Zimbabwe munhu asingakwanisi kubhadhara renti yepamba paanenge achinzi anogara ndiko kushoshera kwehunhu kwebasa racho. Kana tikatarisa munhu anonzi ticha anenge achiwana mari inenge iri 50 yepoverty bottom line saka muhoro wakadaro hausisei. Tikatarisa munhu anoretire ashanda makore anokwana 40 zvikukwira anogona kungowana mari inokwana kana kuita 500,000 aratigie zvireva kuti hapana hunhu huripo.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ Valbert Masaraure vari parunhare Studio 7. Tabatawo gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima avanoti sehurumende havana kucherechedza zuva iri zviri pamutemo nhasi asi vacharicherechedza pavacharparura chirongwa chavari kuumba chekuti vashandi nemabasa vange vaine hunhu munguva pfupi inotevera.
Hatisati tacherechedza zuva iri zviri pamutemo asi tinoda kuti nyika izive kuti tine chirongwa chatiri kutogadzirisa chedecent work program. Ichi chirongwa chiri kuzouya pamusoro pechimwe chirongwa chatagara tiinacho again chedecent work program. Tichapedza kugadzirisa chirongwa ichi mwedzi kuda kana mwedzi iri iri kutevera. So patichalauncha ipapo ndipo patichazonyatsoita celebration yacho.
Chirongwa ichi chinenge chakamira sei Honorable Mavhima?
Chirongwa ichi chakanakira kuti chinotarisa mabasa chichikurudzira kuti mabasa ese ngave mabasa anopa kuremekedzwa kuvashandi munzira dzakasiyana. Anofanira kuve mabasa anopa mugove unoenderana nebasa rinenge richiitwa nemunhu agove zvemabasa anocherechedza zvinhu zvakaita seutano hwemunhu nekudzivirirwa munjodzi kwemunhu.
Tataurawo nevashandi vehurumende vari kuchemwawo kuti vatonge vabuda mubracket iyo yevashandi vanofanange vachishanda zviri decent. Zvinhu zvamuri kuita sehurumende kuchengetedza vashandi venyu.
Zvinofanira kuti zvikanwe nevashandi pamwe chete nenyika yose kuti hurumende iri kuedza nepainogona zvichiinderana zvakare nehomwe yenyika kuti yakamira sei kuti vashandi vehurumende vawanewo iyo decent work yatiri kutaura nezvayo.
Vanga vari gurukota rezvemabasa nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare neStudio 7. Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti bazi ravo rabudirira mukuvandudza mitemo kuita kuti vatori venhau vashande vakasununguka uye kupa marezinesi kune vamwe vemaredhiyo nematerevhizheni. Bazi rezvekubudiswa kwemashoko rakaitawo mutsangano nevatori venhau vhiki rino kunyanga richiziya mamiriro akaita zvinhu nenhunha dzevatori venhau. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata amai Mutsvangwa.
Ini segurukota rehurumende mubazi rekufambiswa nekushambadzwa kwemashoko saSeneta Mutsvangwa, takasangana nevashandi vehurumende vanoshanda pasi pebazi irori kusanganisira nevakokwa vedu vakamirira mapoka akasiyana-siyana nechekuita nekutapwa nekufambiswa kwemashoko uye naavo vanomirira vashandi vemapazi aya. Vakauya kuzotaura tiri kunyanga uko.
Mainge muine chinangwa cheyapa?
Tichida kuratidza kuti tingaite sei kuwandudza magwaro nemafambisiro atingaite basa mugore rinouya 2023 yatinoti pachirungu Ministry Strategic Planning Review Workshop.
Ndezvipi zvimwe zvamakataurawo segurukota apa?
Mumashoko aya, ini saminista weInformation, Publicity and Broadcasting Services, ndakapa kutenda kuvashandi vehurumende varivo vandinotungamirira mubazi rangu reministry yandinotungamirira, ndichivatenda nebasa guru ravakabata mugore ra19 regore rino riri kupfuura ra2022.
Zvii zvavakaita zvamunoti zvinoda kutendwa?
Kunyanya ndakatarisira kugadzirwa kwekudzikwa kwematransmitter anowandutsa kuveko kwemagindi mukindi munzvimbo dzakasiyana-siyana. Takavhura tinoti macommunity radios kuchiredzi, tikavhura kuchimanimani, tikavhura kunyanga, tikavhurawo dzimadzangara dzimu dzakaita se3KTV yatinoti ndoma commercial televisions paZBC, takavhurawo Jive TV.
Avanga vari gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo mukuru wesangano revatori venhau Media Institute of Southern Africa vatavani mwoyo avanoti hurumende inopa nerudyi ichitora neruboshwe sezvo iri kuvandudza mumwe mitemo asi ichidzika mimwe inodzvinyirira vatori venhau.
Chokutanga tinobvuma kuti pane zvinobatika zvaiitwa nebazi kusanganisira kubudiswa kwakaitwa aipa mumagwaro edu ichinge ichibviswa ichi nemutemo wekufambiswa kumashoko zvakanaka, Freedom of Information Act, Zimbabwe Media Communication Commission Act. Bazi iri zvapa nguva yekudzumburudza kufambiswa kumashoko nemadzangara dzimu nezvivhitivhiti unova Broadcasting Services Amendment Bill.
Muri kufara here nezvirikuda kuvandudzwa mubhiri iri?
Harisati radzoswa kwatiri kuti rione rasvika papi. Tinokurudzira bazi iri kuti rifambe nekukasika kuti tipedzise basa iri tichinge tichipiwawo mukana wekuti tione kuti zvatakataura zvakapinda here mugwaro uru. Kechipiri, tochienda panyaya dzekuti mutemo unogadzira yatinotiyo pachirumbi co-regulation. Takabvumirana kuchita chatakaita chekupedzisira chananirimo inini chekupedzisira kukadoma chataitaura kuti pagadzirwe co-regulation. Zimbabwe Media Commission inenge yakamira nediviro industry yevatatwe nawo nevanogadzira mashoko pamadande mutande younzawo chivakwa chinonzicho Zimbabwe Media Council chakamira pasasi chiricho chekutanga chekuti vashandi nevanenge vachitanhuna vanotanga kushandisa basi iroro nzira iyoyo.
Mukuru wesangano revatori venhaure Media Institute of Southern Africa Zimbabwe Vatavani Moyo vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rezvemajeri muSouth Africa radzivisa nhasi kuti vaimbove mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma vave munhu akasununguka zvichitevera kusvika kumagumo kwemutongo wavakanga vapiwa mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuzvidza dare. VaZuma vakanga vapiwa mutongo wemwedzi gumi nemishanu gore rapera mushure mekunge varega kutevera kurudziro yekuti vapinde mukuferefetwa kweuori kwaiitwa. Vamwe vagari vekuhurungwe mudunhu remashonaland west vanoti vari kuramba vachirasikirwa nemombe dzavo kunyange vachidzidhibhisa svondo roga roga. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekutoro kuhurungwe vakuda kwashe sose avakarasikirwa nemombe gumi nembiri vanoti kunyange vaidhibhisa mombe dzavo dzakangofa zvakadaro.
Kudhibha kuri kudhibhisa chirwere chiriko hachichero kudhibhisa chirwere chatoda hurumende kuti inofanira kupindira mazviri surinenge rakaoma kuti mukuu rakaoma rese chitaka chakatoora kudhaka nengomuka so ichi mubuda marute akati buda marute 2 days hapana kubaya kupedza nguva mombe zuva rega rega pasabhu vaigona kubuda 4-5 imwe village 4-5 a day pana vasangana mombe.
Vasvosvo vanoti kufa kwemombe dzavo kuchaita kuti vatadze kurima minda yavo sezvo vasina mari yekuhaya tractor kuti vawane chekurimisa mwaka uno.
Chiro chakanaka kuti nguva yatatasana nayo kurima vantorima ne
izvi zvinotsinirwa nemumwe mugari wekudeve vaBenjamin Rinashe avakarasikirwa nemombe dzavo 35 kwakasara mhurumbiri chete.
Ini ndakarasikwa nemombe 35 izvozvo handitorina kana mombe 1 mudanga izvozvo handitorina kana chokurimisa izvozvo inofamba yakarembedza musoro pasi ichibuda masiriri mvere dzakamira isiri active. Utinyatsoona ukaona yekufamba yakadembedza musoro chete ichibuda mazvimasiririso wotongoziva kuti hazvina kana kuti 1 day mombe inenge yatova.
Mumwe mugari wekwamudzimu anoda kuzivikanwa savaJorodhani anoti kufa kwemombe kuri kuita kuti mutengo wemombe udzike zvakanyanya kudarika mutengo wemadhongi.
Vanhu vakutotenga madhongi madhongi taasinga azive kuno asi vanhu vakutotenga madhongi zvakutotishamisa izvi ende dhongi rakutodzura kudarika mombe 250 mombe kutengwa kana ne 120 dhongi kutengwa nema70 mombe chaizvi.
Mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwakanaka kwezvipfuwo mudunhu remashonaland west Dr. Tokozani Muswera vachititaure nemushandi wemuhofisi mavo ati mombe dzinogona kufa nechirwere kunyange dzichidhibha.
Sazvinoita kana dzisina kudhibhwa properly hadzife, asi kana dzichibonzi nhasi vanhu vaenda kudhibha mangwana vojamba voita sei. Iko zvino munofanga kuti mukadhibha mozora futi netiki dhibha, nokuti makadhibha chete musina kuzora futi netiki dhibha. Pane chimwe chitoko chiyatinoenda pasi pechi pemuswe tinogona kuwanda pasi pemuswe, saka makandodhibha isusu maybe tinenge chinzi dhibha redu fange iko zvino tikudhibha after every 2 weeks. Handiti 2 weeks paya paya maybe yenyu mombe kana kuti 1 or 2 dzangoita munyama dzahabva chikwekwe tisati tadzogera kudhibha. Ndosaka tichizoti kiligrisi menchirongwa kuzora on weekly basis sako kudhibha mukanzikuyai after every 2 weeks.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezvekurima sezvo gurukota rezvekurima vaEnchias Masuka vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Zimbabwe inemushandira pamwe nesangano reEuropean Union iro rakaisa mari inoita mamiriyoni 40 emapounds muhomwe yeFood and Agriculture Organization yakanangana nekurwisa zvikwekwe muZimbabwe pasi pechirongwa cheNational Tick-Borne Disease Control Strategy. Chirongwa ichi chakatanga muna 2019 uye chiri kutarisirwa kupera gore rino. Studio 7 nakukwanisa kunzwa ku European Union kanawo kuhurumende kuti chirongwa ichi chava papi sezvo zvikwekwe zviri kuenderera mberi zvichinetsa munyika. Sangano reFood and Agriculture Organization rinoti mumwaka wekurima wa 2020 Zimbabwe yakarasikirwa nemombe dzinodarika zviuru makumi mashanu kuburikidza nezvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chesvondo rino tinokupai hurukuro nanyanduri wechidiki anonzi Mambo Gramatunhu. Mambo akapedza zvidzidzo zvepamusoro zvearts kuchikoro chepamusoro soro cheGreat Zimbabwe University kumasvingo. Ngatirwiye nhoroondo yeupenyu hwake mune zvekunyora nekudetemba achitaura naIvan Sininga weStudio 7.
Niweji kanda mina westanu. Kino kutambira imawira. Kuyundi wamu tupa wamu nawera.
Gramatunhu munyori wemitombo. Gramatunhu munyori wamabhuku. Gramatunhu is a spoken word artist. Nangota am a stage poet. Gramatunhu murumbidzi mutsiure. Gramatunhu mutaure naudzese dzinoitika mumagariro.
Izvo zvekunyora nekudetemba makazvitanga rini?
Pakutanga apa I don't remember kuti ndakatanga rini nekuti vandiri mudiki ndaiti vandaona kuchikoro zvazvichiitwa nevanenge vauya nemadrama vakati vanenge vauya nemabhendi kuchikoro kuprimary yabva kumusha. Saka kwava kusina exposure kumaart yakanyanya because zero radio, zero Instagram, by then zero Facebook, zero Twitter, zero what. Saka inspiration taitoiwana kumavillage artist waya auya kuchikoro kwedu. Saka ndaizono zvivandudzawo ndega ndotanga kugadzira zvangu mai vangu mailinda line nachizwa. Mwana wangu zviri kuzviita sei. But professionally I started 2010. Kwa naka kutanga kukesa makusikoro. Kukesa makusikoro, nda kusanduwa nini kusoro, kuma workshop. Nda kuti MPO wakaita chirali chakam, but nyandiri, yae mwri, mwrowe. Saka responsi ya wadu ya kazi mtupusha. Ndirambe mbiri mo, ndirambe mtukuita mo, you know. But then kuchiri wa maoko, kwa kwa kato kosha, wa hivyo wa hivyo, the motivator. From 2010, kika naasi, taka enda, taka enda.
Kawona mchiparo rao buku, ijara makaburita, kumberi, taka miriba, rinombo diri, nderei, rita nanguri ya zishoma.
Kuma muna chiza arwa, life noto mupa magozi, anufanda kwa chiza. Nengo watu wane zikwere. Kumberi taka miriba, hii buku rinopatari siro. Nikitu kunewe se ano shandira zwaka nanga. Jino itika, it's not all about believing. But doing zvaunoda kuti zvidiitike. Mberi takamirirwa ibhuku rinopa hope, iye rinopa simbiso, iye rinopa dzidziso pamusoro peupenyu. Vakomana nevasikana vane zvavakananga muupenyu vanofara kwafoka.
Saka vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Vanoda kubata Mambo Gramatunhu, but strictly for business. Ndichava panhamba. But vanodawo kungoindaracta naMambo Gramatunhu ichonawo netembo tichitaura. Ndokumbirawo munongono followa nekusubscribe kuYouTube yedu. Social media yese Mambo Gramatunhu kuYouTube. Please mongo subscribeawo kuitira kuti ndichinakidzwa nenhetembo ini ndinenge ndichinakidzwa ndichiona family community yangu ichidi ichikurawo. Vanoda kuti tiite business tishande tese munobata panhamba dzangu dzinoti 0779-9900. Ipapo munogona kuita mabookings enyu emaweddings, maanniversaries, magraduations, macooperative events, mateam points tinokuitirai futi mabirthday dedications, maartist anodawo kurove ghost writing noita futi izvozvo izvi. Tinoita macampaigns tiri kwaetu, saka tibatsire vanoda kuti tishande tose.
Tinotenda nyanduri nemudetembi Mambo Gramatunhu pahurukuro yaita naIvan Zininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM manheru ano. Apo tiri kutarisa zvakabuda kumusangano wePolitbureau weZanu PF wakaitwa neZuro manheru, uyewo kuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo pasi pebhiri reElectoral Amendment Bill 2022. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiya mina Gibbs Dube.
Soku isika tisenda